Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 17 2023 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaima Cyril Mnangagwa votarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nemusi wechina asi vamwe vachiti vanofanira kuti vatsiurwe nenyaya iri kupomerwa hurumende yavo yekumbunyikidza vanopikisa. Asi vezanupif vanoti varikungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaima Cyril Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pedare reUnited Nations General Assembly nemusi wechina. Vamwe vari kutaura musi uyu vanosanganisirawo vatungamiri venyika dzakaita seKenya, Malawi, Cameroon, Italy nedzimwe. Asi sechave chigariro, Brazil ndiyo inotanga kutaura ichiteverwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemusi wechipiri. Asi vamunangagwa vari kuenda kumusangano uyu vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachichema-chema kuti munyika maberekera ingwe kune vanopikisa sezvo kubva zvapera sarudzo nengo dzebato rinopikisa dzeTRIPC 16 dzasungwa nemapurisa dzichipomerwa mhosva dzemhirizhonga kunyanya. Dzimwe nengo dzebato iri dzinoti kunyangwe dzikanomhangara dzinobva dzasungwa dzinobva dzasungwa nemapurisa padzinenge dzichimhangarira nengo dzeZANU-PF. Mapurisa pasina kupa umbowo akangoburitsa mashoko kuvatori venhau achiti ane umbowo hwekuti veTRIPC vanoda kuratidzira zvichitevera sarudzo dzakashorwa munyika nemasangano akaita seSADC, African Union, European Union, America nemamwe. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya yeZimbabwe inofanira kuzeiwa kunyangwe kumucheto wemusangano weUnited Nations uyo. Asi vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti zvekuti Zimbabwe izeiwe hazvina nematuro ose.
Tinoziva zvikuru kuti vazhinji kana kwangotanga kuita misangano mikuru yedzinyika sezvizvi ndokwavanenge vachida kusvibisa nokuti nyika yedu ionekwe nenzira isiri iyo. General Assembly kune maprograms, kune mareasons ane akaunganira vatungamiri vedzinyika. Saka tinenge tichindomutaura zvokuti kuda kuno mumwe wakaba akasungwa akapara mhosva yake, mumwe wakatorawo mukadzi womunhu uri kuda kusungwa, ndodzototaura kuGeneral Assembly.
KuGeneral Assembly kunenge kuchida kutaurwa nyaya dzakaita sei vatogare?
General Assembly ine zvikuru zvinofanira kutaurwa zvedzinyika zvinovavarira kuti pasipozi pabudirire paende mberi. Zvino vazhinji vamunonzwa vanonzi vanenge vachisungwa namapurisa vane mhosva dzavo, asi nemhaka yekuti vanenge vachida kupotera kupolitics vanobva vamanya kuti ini ndasungwa nokuti ndiri wepolitics, ndiri webato rakati nerakati. Zvizhinji zvacho ukazvitarisa vanhu vakonana padoro varwa waroga utoenda kune rimwe bato woda kuvavarira kuvanda ikoko. Haisiyo nyaya yatinonotaura kuGeneral Assembly, asi vazhinji vetu tinovaziva. Kunge kamwana kanoti kana kakaona vaenzi vakange varipo kanotanga kuridza mhere, kanotona kupikirira namai nababa, ndozvo tinoona
munorevera pamba jekesi
kazhinji kana pakamboita musangano imo muno muzimbabwe kana musadhaki kana muau kana ikoko kugeneral assembly unotanga kunzwa kuti masitori tukadai takaita maelections tikatopedza kati chifambira mberi nenyika nyika aiva kuinokuita nekusvibisa zita renyika yavo saka ngatishandei pamwe chete kuparamendi kwatiri tinawo ivava vemapato iyo tpc vamiriri vayo tinawo ivo hatina kumbonzwa unokomplaina tinotovaona vanhu mufaro wakanyanya kana tozoona zviri mumapepa totoshandisisa kuti zvino ndovaya vanga vachifara kudaro here nhasi wapo ndasungidzirwa ndazodai zvokunyepa vanongofarira kusvibisa zita renyika hameno kuti unovatuma mweya ruzivioyo
vanokokera bato rezanup f mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunhare muharare asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo kanzura wewadi 26 kuglenora muharare vaomberai ishe nhende avo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiya vaitwa kafira mberi vanoti kunyange vachiri muchipatara vachiri kuramba vachityisidzirwa nevasori ava ngatinzwei hurukuro yataita navo uye tatanga nekubvunza kuti vave kunzwa sei
tiripo tiri kugama kuti tinayo yatichiri kudzimba makumba agonofamba zvakanaka takutinanavirira kuti mwiri ite zvakanaka namukuru wakatakaitwa nekuvhiririrwa tikazivi kuti unenge wakabayiwa chii saka nyama dzinoamvura dzichikodzima asi zviri kuita zviri nani
asi vana chiremba vazoziva here kuti chii chamakabayiwa nejekiseni ramakabayiwa naro
zvina chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi asi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvanhu zvinobaya zvinovhiriridza zvakawanda pfungwa ropa mapapu inyange kushanda kwemwoyo chaiko saka vari kuzama kunotsvagurudza kuti zvingava zvii zvingange zvakanovhiriridzwa nese nekuti tive tichishandira panhu pakachengetedzeka nekuti patakapedzera kunge tiri pakange poshata popinda vanhu vasinganzwisise vazvinotichitidzira mushure meunge uye magweta tisedu asungwa tisaka inouya futi kumapurisa kwakaya vanhu vatisinganonzwisise kuti vanhu rezuva so zvinhu zvese izvozvo zvinonoungana kuita kushungurudzika kwepfungwa zvokanganisa kurapika kwevanhu
muri kuti pane vanhu vakauya vachikutyisidzirai kuchipatara vasingazivikanwe vaiti kudii uye panga pasina mapurisa here zvanga zvichifamba sei
zvatinoita paya takatongotangoita kupave nevakomana vanenge vachitichengetera so vanotonovhiringidzana nevakomana ivavo panze vachiti vanoda kupinda asi vakomana ava vanga vanhu zvitinazvo tanga tavaudzawo kuti aiwaka munhu anopinda muno mushure mekunge achiria nemu maonawo mazivisi avo kuti hama dzedu dzatanga kurakidzai kuzaitonekanawo kupinda nekuti yanga iri nyaya yekuti tichengetedzeke sevanhu vanga vabva kushungurudza tainozama kuti tigadziridze nyaya yekuti tinge takachengetedzeka so tainoita kuti vakomana ivavo vabati zvondo vanotiudza kuti panapa pashata pane vanhu vari kuuya vane motikari mhando dzinoshandisa nevakomana vesiao vafereta dzinenge dzisina maplate vaakuramba vachimawanda vachizama kuda kunopinda isiri nguva yevisit also vari vanhu vavasingazivi
tiri kunzwawo kuti motokari yenyu yakapwanywa zvakafamba sei
motokari inorangarira tichinotorwa tiri pamitopak vanonoti tomikidza yakanongedzerwa pfuti zvinoitwa mumotokari yemhando yegg6 yaive ine ruvara rwakaita brown ipapo ndopandakaona dombo richikanzwa pahwindo remotikari rekumberi ndo pandichirangara ndichiona nepairohwa vhiri rekumberi kuri kurutivi reruboshwe ndobvandazovharwa nebhachi kutikaona
vaomberaishe nhende inhengo yetriplec uye vakasarudzwa kuva kanzura muharare vanga vari parunhare muharare imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi iri kuyambira kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi muzimbabwe zvinogona kuipa zvitevera sarudzo dzakonzera kusawirirana Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti upfumi huri mugwara uye vanotarisira kuti huchakwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana gore rino kana kuti 6%. Kunyangwe vamutuli Ncube vari kuti makore mashanu adarika, Zimbabwe yange ichitosara nemari muhomwe pane inenge iri mubudget. Gore rapera vanonzi nesangano rinoona nezvezvikwereti reZimcode vakaenda kudare reparamende vachiti vanoda kuti itendere kushandiswa kwainge kwaitwa mari kuti zvemitemo yainge isiri mubudget inodarika zana remabhiriyoni kana kuti 107 billion Zimbabwe dollars. Zimbabwe ine chikwereti chemari chinosvika mabhiriyoni gumi nemasere kana kuti 18 billion US dollars, icho iri kutatarika kubhadhara. Vakakweretwa mari neZimbabwe ava vange vachida kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena kana Zimbabwe ichida kuti vataurirane pakuti chobhadharwa sei nekurerutsirwa. Asi sarudzo dzakaitwa dzave kupa kuti vakawanda vanokweretesa Zimbabwe mari uye nevanoda kuikweretesa vachikire kuti inogona kutadza kubhadhara mari, izvo zvinovhiringidza vemabhizimisi. Mukuziya nezvematambudziko atarisana nenyika, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chinai Mutambasere.
Pane zvakaitika tinoona kuti tatova kure kuresa naizvozvo. Hapana chatakaita senyika chakaratidza kuti tiri nyika tiri paku, you know, we are being repentant. Tiri nyika iri kutarisira kuti taakuda kuti chinja zvatanga tichimboita, taakuda kuti chitanga kugadzirisika tichiitawo zvinhu zviro kwazvo. Asi zvakabuda pamaelections zvinoratidza kuti hatisati tasvika panguva iyoyo. Naizvozvo mushure mekunge tisingachakwanisi kuadresa nyaya yedebt crisis, zvichakanganisira zvinhu zvakawanda munyika nekuti tanga tagara tisisina mari yekubhadhara zvikwereti. Zvinoreva izvo kuti hatichatokwanisi kana kuti zvinhu zvatanofanira kunge tichitenga zvakaita semagetsi apa tisina kuclear zvakare zvikwereti. So iko zvino ndinoona sekuti tiri panguva ya zvinhu zvanyanyisa zvatowedzera kushata darika zvazva zvakaita tisati taenda kunguva yemaelections.
Asi iyo nyaya yechikwereti chekunze nesarudzo dzemunyika zvinofambirana sei? Sei vachiti munyika muitwe utongoyo wejekerere vasati vataura nenyaya dzekukanganurana zvikwereti kana kugadzirisa kuti zvobhadharwa sei kana kuti restructuring yacho?
Okay, so kuti ndinatsojekesa panyaya iyi ndinoda kukupai example. Handiti isusu tinoziva kana kuti mudzimba dzedu tinogona kuita situation yekuti pane munhu anenge achida iye kubetsereka. Isi tichiziva kuti munhu kana kuti ane problem kana kuti yedoro, tinoziva kuti baba ava takavasiyira mari vachashandisa mari yese kunotenga doro, kunyange even vaine problem yechikafu mumba. Saka naizvozvo munenge muchida kuti first munhu musati mamubatsira ngaatange agadzirisika nyaya yeproblemu yake. Problemu yedu yatiinayo isusu munyika medu muZimbabwe, tine problemu yegovernance, tine problemu yeutongi hwenyika. Kuti avo vari kutonga nyika havasi vanhu vanotarisira kuti vanoita zvavanenge vati vachaita. Kana vakaenda kune dzimwe nyika vakakwereta mari vachiti tikuda mari yekuti tigadzirise kuhwange koliari, mari iyoyo tinoona kuti hakuzi hazvizviri izvo zvainoshandiswa. Tinozoona mari iyaya yaakunzi yazopiwa mamwe vanoti ma-state owned enterprises kana kuti iri kurasika munyika nenyaya yeumhori. So kuti tibatsirwe tichibhadhara zvikwereti zvedu, tinenge tichitotarisira dzimwe nyika kuti either dzinotipa mari kana kuti dzinotipa mari kana kuti vanotikangamwira chikwereti ichocho. Tika hatingakangamwirwi chikwereti, mangwana tichizonodzokorodza kuita zvimwezvo zvakare.
Saka kusabhadharwa kwezvikwereti uku kunokanganisa sei vemabhizimisi vemunyika vanenge vachida kuzokwereta dzimwe mari uye nevanhuwo zvavo?
Pari zvino tinoona kuti munyika medu meZimbabwe hatisi kukwanisa, tingati takatarisana kana kuti ive nenyaya yechibage. Zimbabwe pari zvino iri panonzi ipo pahanga alert nekuti gore rakapera hatina kukwanisa kukohwa zvakakwana zvinoita kuti tiwane chikafu chakakwana munyika. So zvinozoitika ndezvekuti mari inenge ichipinda munyika inenge yakufanira kunge ichibatsiridza nyaya dzechikafu, ichibatsiridza nyaya dzeutano. Mari iyoyo haisi kukwana. Kana dai ichinzi tinayo mari inokwana inouya munyika, tinozoishandisa zvakare mari iyoyo kugadzirisa nyaya yemagetsi, kugadzirisa nyaya yeroads, kugadzirisa nyaya dzemacommunications network yedu. So infrastructure yedu amirira akaita zvino munyika pare zvino habatsiri kunyanya avo vane ma business not anoita kuti munhu aite business muZimbabwe zvinyanyo dhura sereke nekuti hakuna magetsi nekuti hakuna mvura nekuti kana achitarisira kuti iye achange achida kutenga kana petrol kuti afambise zvinhu zvake zvaari kutengesa zvange zvichinyanyisa kudhura tu hatina mari hatikwanisi kukwereta kuti tikwanise kunge tichigadzirisa zvinhu zvinoda kugadzirisika munyika yedu.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vachitaura vari parunare kuLondon. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zvuru gumi nechimwe nemazana matatu kana kuti 11,300 vakafa kuLibya zvitevera mafashamu emvura uye uwandu uri kutarisirwa kuwedzera. Vakafa vakawanda vainge vari mudunhu reDenna uye izvi zvakaitika nemusi wesvondo svondo rapera. Vanhu vanodarika zviuru gumi kana kuti 10,000 havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Vanopa rubatsiro vari kuyambirawo kuti vave kutyira kupararira kwezvirwere zvinogona kutozouraya vanhu vakawanda. Mutungamiri wesangano reEuropean Union Commission vaUrsula von der Leyen nemutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgina Meloni vashanyira chitsuwa cheLampedusa icho chinonzi chaita dambudziko guru revapoteri vanodarika zviuru zvinomwe kubva kune dzimwe nyika dzichiri kubudirira kusanganisira dzemuAfrica vari kukwira zvikepe vachienda kuItaly kuedza kuti vatsvage upoteri. Vanhu vanogara pedyo nechitsuwa ichi muItaly vanoti havasi kufara neuwandu hwevapoteri huri kuramba uchienda kunopinda munyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Tabo Kancube mutori wedu wenhau weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzine chekuita nevechidiki.
Ndakazvarirwa kuHarare, ndakakurira kuSocial Gift vana 4 ndini musikana and ndini second born. Life yedu ndati life yangu upenyu hwekumba kwedu yanga iri pakati nepakati ndisina nyanyaoma ndisina kunyanyereruka asi ndiri mwana aitofamba dhesheni dzakareba kuenda kuchikoro. Dzimwe nguva ndaitosvika kumba kwadoka nekuti paitokwirwa tumakombi kuenda tumakombi kudzoka kozi ndaidzidza kuhatred.
Takatanga kupinda mune zvemutongero wenyika sei?
Politics ndakazotanga patikambosvika 18 years kuti nzvimbo yandaigara vanongoti mwana akangosvika 18 years panongoitwa zvemusangano anenge apeswawo mastructures saka ndopa ndakatanga kutaidza politics ndisingatogono kana kuita chingati kusvikira na ndatovawo PC yekumayouth access handina kutora nguva yakareba ndakabva ndaroorwa that is 2016 ndakabva ndaroorwa ndiri kugara izvezvi zvikurushinga.
Maroorwa makazoenderera mberi sei nenyaya dzepolitics idzi?
Ndakatongosvikawo ndichitongoswawo mastructures enzvimbo yandanga ndiri ndikabva kusel ndanga ndisel ndakaita secretary ndabva ndaenda kubranch ndikaita secretary yeeducation ndichitongokwidza ndichitongodaro kuthen ndabva ndazoita kuyouth ndanditrezara ndichitongokwidza ndichitongoenda asi handina kunyanyisa sere because ndakabva ndatongopiwa mapost iwayo kuti ndakabva ndatongoona kubvunzwa kuti ndine makalifikation dzakaita sei ndabva ndatongopiwawo zvinhuzvimbo zvekumusoro dzani kuramba ndiripai.
Kubva pamakasvika 18 years manga muri kushanda here? Manga muri kuzviitira bhizimusi here? Maa muchiita sei?
Pandakapedza zvechikoro ndakatoenda kubasa ndakatombosi ndakachopi then ndobva ndaroorwa ndiri kurushinga ndakangoshanda nenonzi world vision ndichishanda programu yesponsorship yevana and then the volunteer, but I know she sent the animal for arms and the single time to the right now and the middle of the and move the gamma bands, you know, put the gamma put in
chicken, she mava mu parliament. Chi chamu ngavimbi savechi diki
mentioned the animal gara in Zimbo, in good develop. Taka.
Semunu ava mutungamiriri munzvimbo. Murume wenyu anozvitora sei?
Murume wangu anondisapota zvakanyanya ende ndinofunga kuti one of my supervisors ndini manika ndidzora zvekuti ndichiri chidiki ndini manika haashadhi munguva nezvi zvinenge zvichiitika asi munhu anotondidzora munhu anondi advisor.
Avo vanga vari amai Barbara Thompson vakapinda mudare reparamende vakamirira vechidiki vekumashonaland central vari pasi pebato rezanupf. Vanga vachitaura naTaboka Ncube westudio 7 vari kumashonaland central kwakare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande. Ndadzoka zvekare nenyaya yevaRoma 13 iyo inoti hurumende dzakadzikwa naMwari, naizvozvo vanhu vanofanira kudziteerera. Nhasi tina mufundisi vamunogara muchihwa pachirongwa chino, Reverend Kenneth Mutata, vatabvunza kuti vatiudze maonero avo pamusoro pevaRoma 13, sezvo paine vamwe vanoti dzimwe hurumende pasi pano hadzikodzeri kuzviti dzakadzikwa naMwari. Reverend Mutata, yeyo nyaya iyo.
Tinotenda vaWande. Chekutanga ndechekuti mashoko ari muna Romans 13 anofanira kuverengwa pamwe chete namamwe mashoko mazhinji ari kutestamente itsva netestamente yekare, pamunoona dzimwe nguva Mwari vachifarira kugadzwa kwemadzimambo, dzimwe nguva Mwari vachitaura kuti umambo hwevamwe vanhu hwapera.
Sei muchidaro mufundisi, titsanangurirewo apa.
Mwari vanorecognize government in capital letter G, nenyaya yekuti Mwari vanoda kuti munyika munge mune order, uyezve kuti munge mune justice kana kuti kururama. Saka mari vano da kuti kunge kune hurumende dzinofanira kunge dzichiita kuti kururama ikoko kuveko, mitemo iveko, uyezve kuti mitemo iyoyo iitwe zvakanaka.
Saka Mwari anoshanda nehurumende dzose here, sezvo vamwe vachiti dzimwe hurumende dzacho dzinoshungurudza vanhu pasi pano?
Mwari havana hanya negovernment in a small letter g, kana kuti hurumende imwe neimwe inenge yauya kana isingachifambirani netsika yekururama kana kuti yejustice, uyezve nekugadzirisa kuti vanhu vagare zvakanaka.
Sei tichiona vanhu vechitendi vachinyunyutira hurumende dzinonzi dzakadzikwa naMwari?
Ndokusaka tichiona dzimwe nguva munhoroondo yebhaibheri Mwari vaikurudzira kugadziwa kwamambo, asi pamwe tonzwa vachitaura kuna Nebhukadhinezari kumuudza kuti umambo hwako hwapera, kana kuti vachiudza Saul kuti Mwari havachakurecognize chero uchiri pachigaro. Zvaitika izvozvo kana mambo asingachifambi negwara rekururama rejustice, kana kuti negwara rokuti vanhu vagare zvakanaka.
Saka nyangwe hurumende dzinoshungurudza vanhu dzinogona kuvanda nemavhesi emubhaibheri evaRoma 13 here nai mufundisi Mutata?
Romans 13 inongoshandisika chete kana hurumende ichifambirana nemurayiro wokuti vanhu vagare norugare uyezve noupenyu hwakanaka. Nokuti kana ukagara uri mufumi uchitonga munyika ina vanhu vakawanda vane nhamo nokutambura, haugoni kutonga nyika iyoyo norugare, nenyaya yokuti vanhu vazhinji vanenge vachikuvenga, vanhu vazhinji vanenge vachisvora utongi ihwohwo.
Munoti kuvatongi venyika pasi pano?
Zvakakosha kuti kana ukava mutongi zviri nani kuti iwe uve murombo vanhu vako vachidla vachiguta, nokuti vachakupupurira zvakanaka. Zvino kana iwe nemhuri dzako ukafuma vanhu vose vaunotonga vachitambura, vanhu ivavo vachakuvenga zvikuru. Kwauna vanhu vasingachakuteereri uri mutungamiri wenyika, woziva kuti umambo hwako hwasvika pakushayiwa simba.
Saka muchidimbu, Reverend Mutata, mashoko ari muna vaRoma 13 anorevei, anotiratidzei?
Mashoko ari muna Romans 13 anotaura kuti vanhu vanofanira kukudza hurumende. Ndo zvinofanira kuitika kana hurumende ichikudza mirayiro yayo, uyezve ichichengetedza vanhu vayo, uyezve kana ichiita kuti nyika igare norugare, uyezve kana ichikurudzira kuyanana, uyezve kana ichipa vanhu mikana yakafanira. Kana zvose izvozvo zvikaitika, vanhu havakudzi hurumende nenyaya yokuti vanoihla, vanokudza hurumende nenyaya yokuti vanoida. Izvozvo ndo zvinoita kuti nyika igare norugare. Kana zvikadaro, Romans chapter 13 kubva paverse 1 inotanga kumeka sense kuvaKristu kunyangwe navanhu havasinganamati. Tinotenda Wande.
Tinotenda zvikuru Reverend Kenneth Mutata netsananguro yavatipa. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vateereri, tisati tavhara chirongwa chedu, regai timbotarisa zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarova Yada 2-0, FC Platinum 1-0. Kate United yaita Mangange 1-1 neChicken Inn, kuchitiwo Simba Bora yaita Mangange neShisham 0-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited General Assembly nemusi wechina, asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti sangano iri rinofanira kuti rivatsure nemhosva dziri kupomerwa hurumende yavo dzekutyora kodzero dzevanhu kunyanya vanopikisa. Asi veZANU-PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Aiwa hama wadiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.